Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri.
Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo inonzi nenyanzvi dzeupfumi yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvaibva kunyika mbiri idzi. Vamwe vagari vemumaruwa kumatunhu akasiyana emunyika vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo apo dutu mpengo Tropical Storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza. Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vanosvika muKenya mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yechikafu, mafuta edzimotokari, fertilizer nezvimwe pamwe nekuvhiringa dzidzo yevana vakawanda vaita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika. Sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaomesera vanhu muZimbabwe.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura, Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations, zvakaipa. Dr. Zembe varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasiwo hapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, hapindirani netsika yeUnited Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu kwete kuparadza upenyu kwa vanhu nezvivakwa nefuma zvirikuitwa neRussia muUkraine.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashora hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari muRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura chitawesi.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kana womutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muzano PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inozvidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude muUnited Nations tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzvitonga kwenyika dzakasiyana-siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akabvirwa nehondo kuUkraine, amai Kelly Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ari kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatitozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko neari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFred Rushava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vagari vemumaruwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti vabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo apo dutu mpengo retropical storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza, vachiti vanotyira kuti hurumende haina kunyatsogadzirira kuvabatsira. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari, hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuChipinge mudunhu reManicaland vaEdward Chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vatigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba idzo dzinogona kupadzwa nedudu mupengo iri.
Nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti Mfure Fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo. Manje vachindogara kumaruzevha kutotya ikoko, vamwe vagara mudzimba dzemadhaka, vamwe dzemapango dzisina kusimba. Saka ingadai hurumende yakasina kubvisa savanhu kune vari kugara kunhu kwakakunhu kwakaterera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinirwa navarwo nechikwenhere vemumusha wekwazanu mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu, vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaiti dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwiriravo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvika nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare, pamwe neMashonaland East neMashonaland West. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi munyika Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka. Vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai.
Yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone. Zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti toziva zvakaitika kausuluwanga kuchipingo. Vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku, vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana.
Mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko recivil protection unit munyika vaGabriel Masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira.
Hurumende tinoda kuzisa kuti taisa urongwa wakati wanei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangoungana dambudzikonzerwa nesevhie tropical storm Fred. Tiromba tichikurudzira madzishe edu kuti azivise vanhu nezvetropical storm iyi. Tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira.
Kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutumupengo iri mumatunhu ose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzirira dutumupengo iri vachiti ranonotswa asi riri kuwedzera kusimba uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yechipinge kumanicaland munguva dzekuma 3 mamba kwedza. Bazi iri rati dutumupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 km, ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 km per hour. Sangano nenhau reAssociated Press rinoti Tropical Storm Fred yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yeMozambique nhasi. Dutumupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha reVilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 km per hour uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vasvika muKenya nhasi mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Amai Biden vari kutarisirwa kushanyira masangano nezvirongwa zvine chekuita nemadzimai nevechidiki, kutaura nezvekufambiswa kwemari mumabhanga nezvemamiriro ekunze nezvimwewo. Vasati vasimuka kubva kuNamibia, amai Biden vaita musangano nevechidiki vachizeya nezveutongi hwejekerere. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvare Mo Blessing Makawa, vanoti vafadzwa zvikuru nekushanya kwaMai Biden uye vane shuwiro yekuti nyika yeZimbabwe ivewo neutongi hwejekerere kuitira kuti iwanewo vashanyi vakadai vanozobatsira mukuunza rutsigiro kuzvirongwa zvinosimudzira madzimai pamwe nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye namuzvare Makawa nezvenyaya iyi.
Kushanya kwamai Jill Biden muno muNamibia ndoona sekuti chinhu chakanaka because zvichasimudzira nekukurudzira madzimai emuno neyouth nevana emuno kuita mabasa akasiyana-siyana. Vachabatsirika munzira dzakasiyana-siyana, like nhasi vaenda kumacharity homes. Pane inonzi Hope Foundation, is a non profit making organization inoona nezvekuchengetwa kwevana vanerera nevanoshaya vana vakadaro.
Munoona kuchizobatsira here madzimai nyanya sekutaurwa kwamaita kuti nhasi maona vachienda kunoshanya kunzvimbo dzevanotambura uyezve vachitaura nevechidiki?
Ndinoona sekuti zvichabatsira especially kana zvikaimplimentwa zvakanaka. Ino mahurumende dzedu dzemuno muAfrica panoitika zvitwo zvakadai kana paine mafanzwa anenge areleaswa wakashandiswa nenzira dzakafanira ndinoona sekuti zvichabatsira zvakanyanya.
Tombotarisa kuti imi muri chizvarwa chezimbabwe chiri imomo munamibhia, zvii zvamunoshuwirawo kuti zviitikewo kunyika yezimbabwe? Takatarisa zvatiri kuona zvichiitika izvi pashanyamai Joe Biden.
Ndinoshuwirawo kuti dei nyika yedu yezimbabwe taiwanawo rubatsiro rwakada kuita sairworo from maeuropean countries especially area yemayouth. Ndinoona sekuti youth yedu yasiyana ama 2000 asiyana neyouth dzimwe dzaiviko kare. I think vari kumiga they need to be empowered. Dzenguva ndosaka muri kuona kuti vana vaakutena into drug abuse, alcohol abuse. Pampachona kushaya zvekuita havasi empowered sekuva empowered kwataive tiri. Munoziva kuti kudhara vana vaita vachikura pampacho chero dai akatadza chikoro aiwanirwa zvekuita, vamwe vaisona, vamwe vaiita hudhuk, vamwe vaiita zvakangosiyana siyana. But this day zvakasiyana, unotongoona kuti zvasiyana.
Zvii zvingaitwa nenyika yezimbabwe kuti vawanikwewo vachiona kushanya kwakadai?
Inovagadzirisa panhau yedhemokrasi kuti vanhu vasangotyi, vasangofile kuti inzvimbo yekuti vanhu vanombunyikidzwa, vanhu vano like zvauraya even industry munyika medu. Mainvestors they are not free to come into our country.
Chizvarwa chezimbabwe chiri munamibhia, muzvaremo Blessing Makawa vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 vari kuVindhoek kuNamibia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanonzi vasangana nevekereke dzechipostori vari pasi peurongwa hwevapostori for economic development. Musangano uyu unonzi waitirwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatendi ava vachinzi varatidza chido chekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvine chekuita nebudiriro renyika nekuchengetedza rusununguko. Richinyora padande mutande reTwitter, boka rinoona nezvekuburitswa kwemashoko emutungamiri wenyika Representational Communications Zimbabwe, rati vamiririri vemapostori ava vakumbirawo kuti mutungamiri wenyika vaumbe bazi rinoona nezvezvitendero reMinistry of Religion.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakati nemusi weChina uchazivisa nezvezvirango zvitsva zvinobata pese zvichatemerwa Russia uyewo nerubatsiro ruchawedzerwa kuUkraine. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nhasi padande mutande nevatungamiri venyika dziri mugungano reG7 pamwe nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Vamwe varimi vefodya mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekuparadzirwa fodya yavo iyo yanga yoibva nemvura ine mhepo nechimvura mabwe. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu madiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyange mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebhinzi, chibage nedonje, kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa, sezvo fodya ichityorwa mashizha kubva padzinde zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivateshuwa magora vanorima kututi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo, vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikadzoka semarovera yakaita ipapapa, mvura ikanaisira nezuro, mvura iyi hayanga iti raiti.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsvukisa fodya yese nguva imwe chete, sekutaura kwavalengton Chidhakwa, ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Fodya touipisire manje ufanozonetsa noti nzimbo yaronga wagadzirayo ndeyekuti ongozi hano ndikatora mashizha tutu ndichipisa zvinokwanisa kupisa hectares, asi kana fodya yazibva sezvizvi zvimanje haisisina kuti izvo uchamira kutora tutu unonga wakuita yeye yava netibhabhuno ripingi yeye zvekuti unonga wakutongopurura yese inenge yangu ibva kuti ukwanise kuchengetedza.
VaChidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuamerica pakirogiramu kana kuti US $4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvino kuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvekuti kana mbani iri kubuda zvakanaka sezvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira pamwe chete inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murimi asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndivamunei majasi avo vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona ndaanchiita sanhasi kotoonika. Ndatobva kumunda ndakatongodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe, vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, mvura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhuramawe kana moto, izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Jiti vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Vamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract, vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi, nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmers unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Did you was a Friday, my darling?
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondorino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Ata Madzimba nemagitare achinzi Vigo Ata anekambo kanoti kari kunetsa mazuva ano kanonzi zvichanaka kanosanganisa musambo weslim danzo nehip hop ngatinzwei hurukuro yataita naye.
I like music since I was primary, so I was not under fire, but she could do so much with her music, she could have to record and so forth. That was not at all levels.
So, what Bereki write would be for Magatanga Gurula Magitari?
Bereki Ragatongo intended at Indigenous music, Ragato Shari Ragatri, that's the music.
You moments when you're good time, you were saying Murano.
And in the even hip hop, net dance, so see, hip hop, do I know what you could record that? And what we for that? And suddenly, I saw when I'm marketing Rakwana. Wana marketing reda semi Studio 7 kan market Amazon. Ndopa nchaona wana wakutambira semi.
Matambudziko amuno sangana nao ndi api?
Ma challenge zatongo sangana nao kurekoda. Sao zungu wanyoto wana finance kakwana kwa kurekoda. Tika rekoda matrix. Ata kwansa kudi kumaketa obviously. Tutaka pa kurekoda. Hii pa kurekoda kono rima kutuzo yoko wana maria kurekoda. Jai jai jai. Mama wana nekzo wana ozu mashoja kutuzo otisi gano nitino imba. Ndopa rukunesa ndo matalenda.
Pamundi chaita muvoni pane vanda ingoshimba asi andichato zvingoni andichadembo simba
vanoda kukubatsai vanokuwana ikupi
yana ndadbata anondiwana pa Facebook Castro Vigo even pa YouTube my account YouTube Castro Vigo TikTok Castro Vigo number 0779013877
mune mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu here
maweza ningoda ngopa vachada kunge support I won't disappoint underscore meter the music I'm producing more and more and more and more and watch out for me I love you my friend chero musati makundisiwa but I love you and watch out for me Vigo
chitipaiwo wani kamunoda kubuda nako mudariro timbokati chwa
tamboka ndoda kuti ndibude nako mudariro ndoda ndofara songi zvichanaka that's my best favorite song hip hop song zvichanaka that's my song
Apo mange muchinzwa kambo kanonzi zvichanaka kakarohwa na Ata Madzimba rema gitare anonzi Vigo mukomana wechidiki manzwa hurukuro yataita naye anga ari parunhare kuHarare tinokupai zve chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa gore kwehondo iri pakati perussia neukraine Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira wa mashoko ku Studio 7, shandisa hii WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Sezo, nguwa yedu ya pera, titarisei, misoro ina uzeduza nasi za kare. Nasi, vagare, vemumarua, niwe kumatunaka siana siana mnyika. Vochema nere kuchikira kurasikirwa neupenyu pamwene mudziyo nekuda kwedutu mpengo ririkutarisirwa kupinda mamgwana mamba kwedza munyika retropical storm Freddy mudzimai wa mutungamiri wenyika yeAmerica vaamai Jill Biden vosvika mukinya murwendo rwavari kushanya. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kateleli tuba lokubonga uEvans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlolanja 2023 ngokuyini okumele sayidi endabeni zethu namhla. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia sifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Unkosikazi Joe Biden, umkamongameli weMelika, ufike kwele Kenya namhla kuhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi leAfrika oluqale kwele Namibia. Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezishiyeneyo zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa ingozi yezulu elilethwa yisivunguzane seCyclone Freddy. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia ifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Impi le isidale inhlupho emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe okuvezwa ukuqansa kwentengo yokudla eyamafutha ezimota imvundiso yefertilizer kanye lokuphazamisa izifundi ebezisemakolitshini alelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eleZanu PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hatshi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baye asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina leNorth Korea. Zingangenela iChina leNorth Korea lapha entweni leyi. Kuza kugcina sokuphuma into esiyibala sithi third world war. Third world war iza kuba khona nxa into le ingasabanjwanga kahle. Kodwa ke okukhona ukuthi kade sikhangelele ukuthi enqa emhlawumbe bono China bengancedise ukutheni bekuthi kube le ceasefire kukhulunyiswane ukuqedwe impi yeRussia. Kodwa ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i third world war ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele sokuyingamazwe alwisana lelizwe elilodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela bese kuvuka i-third world war.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana uStalos Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula, ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia leUkraine ngenxa yokubana iUnited Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe ababili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke eseUkraine leRussia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia leUkraine
iba ngokuthi intengo yamafutha awe petrol le diesel aqonge kakhulu lapha eZimbabwe ongela amagetsi siyakwazi ukuthi ama industry amaningi asebenzisa i diesel nga ungela amagetsi so uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele
ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kuba ngile ukusilela kwengqoloyi elizweni
kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempileyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia leUkraine so ukungazwani kwabo kumbe impileyo iba ngenjalo ukuthi singabi le ngqoloyi eneleyo
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhaya Nzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe uthi impile yenze eZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana kuzilimela ingqoloyi limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala iningi labo babefundela ukuba ngodokotela omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo imizamo yokukhulumisana nalabo abafundi yehlule Oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka eUkraine lomsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile kodwa ngomnyaka odluleyo eZimbabwe livote liphikisa isinqumo seUnited Nations sokuthi eRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela ele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezigoqela eMathebeleland South Zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa lizulu lesiphepho ucyclone Freddy. I-cyclone Freddy esukele elwandle lwe-Indian Ocean yedlula eMadagascar leMozambique isiqonde eZimbabwe. Uhlangothi olupha usizo lapho kulomonakalo elizweni o-civil protection lukhiphe umbiko luxwayisa uzulu ngo-cyclone Freddy. Umphathintambo wezokuthulwa kwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthele intatheli zindaba ukuba uhulumende uselungise indawo eziqintini ezijiyeneyo lapho abantu abangayacathisa khona amakhanda nxa bengahlaselwa lizulu leli kodwa abanye bathi kabakholwa ukuba uhulumende ulungisele okwaneleyo ukumelana lengozi engadalwa yileli zulu uhlangothi lwezomkhathi luthi ucyclone Freddy ulakho ukuhlasela ezabelweni ezinjengeMathebeleland South lezisempumalanga yelizwe uzulu ukuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ngoba lesi sivunguzane siza lomoya olosiqubu esifika amakhilomitha alikhulu lamathumi amabili ngehola 120 kilometers per hour Unkosikazi Jill Biden ufike kwele Kenya namhla lapho amukelwe unkosikazi Rachel Ruto emagcekeni endizamchina eJomo Kenyatta International Airport. Iphephandaba leStandard libika ukuba unkosikazi Biden uza kwethekelela indawo ezimbalwa eziqhuba inhlelo ezisekelwa ngele Melika njalo lezinye ezigoqela ezokuchayelana imali ukulondolozwa kwezemvelo labesifazane labatsha. Ufike kwele Kenya ngesikhathi amazwe asempumalanga kuzwekazi le-Africa ebhekane lendlala esabekayo. Ukhangelelwe ukuba uzaxoxa lomongameli William Ruto ngodaba lolu njalo langobudlelwano belizwe lakhe lele Kenya. Uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngomgqibelo. Unkosikazi Biden obekwele Namibia lapho ancome uhulumende kamongameli Hage Geingob ukhanya ethakazelela kakhulu kulondolozwa kwelungelo loluntu langokuthuthukisa abesifazana lamankazana. lokhu ngokwesikhathi lokhu ngokwesithathu ukuba ethekelele kwele Kenya okwamanje ngokwakuqala ukufika kwakhe elizweni leli selokho wabusa kwabusa umngakhe umnumzana Joe Biden wele Melika. Omunye wabalandela uhambo lolu ngumnumzana Effie Dlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Uhambo luka First Lady weMelika luhle kakhulu luqakathekile njalo angafika endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe. Ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani bekuzanceda kakhulu. Kodwa njengoba kubuswa kabi kangaka eZimbabwe kungela budlelwane leMelika kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe. Kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebezabona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali. Kodwa ke nxa ingavakatheli iZimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengo First Lady weMelika kwenza ukuthi izinto ezicakathekileyo zihlale zicacile. Ubeza khulisa i-tourism, ubeza khulisa i-investment, ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu. Kucakathekileke ukuthi iZimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe anjengabo-Melika ukuze abantu abanjengabo umama u-Biden bakwazi ukufinyelela kwelaseZimbabwe noma bevela kuwapha amazwe baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba ibukwe ngumhlaba kumbe isolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu.
Baba Ncube, singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi le-Afrika libhekane lani?
Kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani izwekazini le-Afrika ikakhulu kulawo mazwe lapha zafinyelela khona ngokuba lapha hamba khona imisakazi yamlandela kuyo yonke indawo. Ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama, akhulise amalungelo abantwana, akhulise amalungelo e-free and fair election, akhulise amalungelo okudla, akhulise njalo isimo selizwe aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle. Ngakho ke bekuzaba into enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe ngabe bekulo budlelwane obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe, beza hamba lapha lalaphana babona indlala, babona izinsizi, babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba abafisa ukuncedisa, babone futhi lalaba abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngaphi. Kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko ngoba izinto zime kabi kakhulu. Kodwa ukuhamba kwakhe, ukufinyelela kwakhe kuzwekazi le-Afrika kuyayinceda kakhulu i-Afrika. Isifiso yikuthi afinyelele emazweni amaningi kakhulu okwedlula la afike kuwo.
Umnumzana Effie Dlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Khona vele nje kufuze obana ngabe amazwe wonke adinga ukudlelana kulobudlwangudlwangu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lombhuqazwe wamazwe wonke osithathu esubiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithe zona lezi. IMelika njengoba iyi-super power njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni. Ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke kube le mpumelelo development ibuya nxa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Sike sikhale ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sikhangela baba Juma, pho-ke ukubuya kukankosikazi Biden kuyabhuqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Africa ezokhangela, ngizwile ubani othi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Afrika, inhlala kuhle yabantu lento ezinjalo. Sekusithemba ke ukubana kona usezenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapho eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajezisa khona ngoba kuyafana na izijeso lezo ziyenza khonoko abuye ezokhangela ziyenza ubana ukudla kungakungeneli ziyenza abantu umkonomo ungathuthuki ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana okuyinto engamla ngenza kale nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela laso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusitsho ubana kena ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambene.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukunanzwa kosuku lwabatsha mhla ka 21 Nhlolanja, abenhlanganiso yamantombazana abephusheka Girl babelohlelo lokuthanyela belondoloza ukuhlanzeka esibhedlela sempilo kobulawayo. Abasakhulayo laba basebenze lezinye inhlanganiso zamantombazana bethanyela lokukoroba kumawodi okulaliswa izigulane, bacenta phandle babutha lezibi kulesi sibhedlela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba.
Abephusheka Girl babambisane nenhlanganiso yabo ngene ze-24 Academy nabe-Green Earth Waste and Recycling bathiya isibhedlela sikhangeleka. UKhosazana Makhosazana Ndiweni wephusheka Girl uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembu sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelelile ukuthi impilo yisibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni ezijiyeneyo abalethwa khona nxa kuwukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukhangelane lezempilakahle.
Uyaphambili ecindelela ukuthi inhlanganiso yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenzayo ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu, and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefite from us.
Omunye wabatsha obekulo umkhankaso ke esibhedlela sempilo nguNkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokutopa amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathe emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile, noma besingela okuningi but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa Nkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amawadi, sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasiwo malunga ePhusheka labe-Nurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, i-Girl Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi bezibhedlela zempilo Sithuthuka Mfundo Solwayo Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaluphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi senze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine sisebenze kuhle, abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama drugs besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi xa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabathabi ngokulwisana lezidakamizwa, abasekhulayo bephusheka girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela kutshengisa abanye babo ukuthi kunenge ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lami u-Angel Jesus Banda.
Okwamanje kasizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Elemelika lisola kakhulu isinqumo seziphathamandla zakwele Sudan esokukhulula umalwecatha womhlaba wonke oqokiweyo uAbdel Rauf Abu Zayed. UAbu Zayed owagwejwa ndawonye labanye bakhe besetheswa icala lokubulala inxusa yakwelemelika uJohn Granville lesizalwane sakwele Sudan uAbdel Rahman Abbas ababesebenzela inhlanganiso ye-USAID eKhartoum ngomnyaka ka-2008. UJohn Granville wayeleminyaka engamashumi amathathu lantathu ebulawa ngomalwa becatsha laba ngesikhathi esenza inhlelo zentando yabaningi kanye lokubusa eze-USAID isekela isivumelwano sokuthula esagqiba impi ende phakathi kwamaqembu esizwe seSudan. U-Abdel Abbas owayeleminyaka phose engamashumi amane 39 wayengomunye wamalunga awokuqala awogatsha olubona ngokupha usizo lapho kube lo monakalo olwe-USAID esabelweni seDarfur. U-Abu Zayed wetheswa icala lokuphatheka ekubulaleni laba bantu wagwetshelwa ukulengiswa. Mhlaka 23 kaZibandlela lonyaka inkantolo ephakemeyo i-Supreme Court eye-Sudan yamkhulula. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Ned Price uthe inkulumo yabakwele Sudan eyokuthi umdeni wako Granville sowaxola ngamanga. Sithi uhulumende wele Sudan ngasebenzise zonke indlela zomthetho azenelisayo ukuntshintsha isinqumo sokukhulula uAbu Zayed ambophe njalo. Esipha umbiko obhaliweyo uSamantha Power isiphathamandla se-USAID uthe ukukhululwa kombulali kaJohn lo Abdul Rahman kwenziwe ngendlela engacacanga akwemukeleki, njalo ucabangela ukuthi isivumelwano somnyaka ka-2020 phakathi kwelemelika lele Sudan esezicelo zomthetho sitsho ukuthi u-Abu Zayed waxolelwa kungamanga njalo kuyakhohlisa. Sizaqhubekela phambili sidinga ukuziphendulela okugcweleyo, njalo mina lenhlanganiso yonke e-USAID silusizi kumindeni kaJohn lo Abdul Rahman njengoba beqhubeka bekhuthazela ukubulawa kwabathandekayo babo, kutsho inxusa uPower. Sizasebenzela ukuhlonipha lokukhumbula uJohn lo Abdul Rahman kanye lokuphithekela ukulungiswa bokubulawa kwabo. Sizaqhubekela phambili sizimisele ukusebenzelana lezizalwane zakwele Sudan lezifiso zazo ezelizwe elilokuthula lentando yenenye. Isikhulumeli sikahulumende omnumzana Price uthele Melika liqhubekela phambili lihlanganyela leziphathamandla zakwele Sudan ukubona kulolutho olwenziwayo ngodaba lolu olugxekayo. Ukuphepha kwezizalwane zakwele Melika kanye lezisebenzi zenxusa phetheya kuzahlala kuqakatheke kakhulu kuhulumende wethu, kutsho umnumzana Price. Kasisoze sayekethisa. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuwoza Friday namhla sileqembu elicula igospel ele-United Apostolic Combined Church Choir lihamba lengane zevangeli bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Seyize Yaphola. Untunkamili Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Siphakamisa
Thank you.
ngombane waleli qembu.
Sanibona nini mhlaba wonke jikelele. Igama lami nguSithandwa Nkosi Mpofu, ozalwa eLupane. United Apostolic Combined Church Choir, featuring ingane zevangeli, ikwaya ephuma ngaphansi kwebandla le-United. I-United Apostolic Combined Church idabuka eMbawuli, eFelabuni. Siqale kumnyaka ophelileyo 2022 ngoMay, sareporta ngoSeptemba. Kuyi-albhamu yokuqala esiyenze ngeqembu lengane zevangeli kuqala.
Ngathanda ukuxhumana lani mampofu kumbe ukuthenga izalade balithola ngaphi balithola njani
umculo wethu abafuna ukuthola esayithi laseZimbabwe atholakala kuGoodwin Dube inamba yakhe ithi 078-215-9521 kwabaseSouth Africa utholakala kuThandi Mpofu noThulani inamba zikaThandi zithi 073-028-3032 eyinye ithi 078-518-1879
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
kubalandeli bethu sithi thina siyalibonga uxhaso lwenu kwabasixhasileyo asebelitholile i-CD kwabangakalitholi sithi tholani i-CD lisixhase njengabantwana basekhaya nathi siyazidinga izandla zenu bese sithi sisathembisa okumnandi okuningi esisazokwenza sizame nathi ukuthi sithumayele ivangeli lenkosi ngendlela esifisa ngayo ngoba amathalenti siwaphiwa ngendlela ehlukeneyo bese ngithi mina siyabonga kakhulu kwabazosincedisa abazosixhasa nasebesixhasile inkosi imbusi
Thank you.
icula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir. Ku live talk namhla sikhangela impi esifikise umnyaka namhla eyokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lohambo lokwethekelela izwekazi leAfrica okukamongameli weMelika unkosikazi Joe Biden. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.